Zvinonzi paita bata murefu bata mupfupi pamahofisi eMDC Renewal Team kuEastleigh muHarare, panga pachiitwa musangano wekomiti yepamusoro yeNational Executive, mumhirizhonga inonzi yaita kuti mahwindo emahofisi aya apwanywe uye vamangoma varohwe nevechidiki, vanzi vauya nenhengo yeprovhinsi mubato iri vabhilivhi tevera, avo vanonzi mukadzi wavo amai yemurai maravanyika vari kudanana navamangoma. Mutauriri weMDC Renewal Team vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti nyaya yevamangoma inyaya yavakamirira kuti matare atanga aizeya.
Hatingati kwaitika zvowe zvowe. Chiripo ripo ndechekuti pane murume ari kunenera vamangoma zvaari kuvanenera. Isusu tangotaura tiri ipapo kuti iyi nyaya iri inonziyo private matter. Kusvika yazoongororwa nemadzitare edzimhosva vanoongorora nyaya dzakadai so, kana kuri kumusha kazhinji inoendeswa kuna sabhuku, kana pazobuda kuti pane nyaya, isusu sepati ndoo patinokwanisa kupindira. Iko zvino sepati hatingapindiri nyaya idzi dzisati dzatongwa, inyaya dzinokwanisa kupindurwa navamangoma.
Kunyange hazvo vamafume varamba kuti havana chavanoziva nezvenyaya iyi, vati vakamirira kunzwa kune vanochengetedza utungamiriri hwavo pamwe nevanochengetedza mahofisi avo kuti vataure nezvokupwanywa kwaitwa mahwindo pamahofisi aya.
Ndanga ndisipo pataita miting, hapana kuita zvowe zvowe. Zvinhu zvazoitika isusu miting yedu yapfuura, asi vesecurity vachatiudza kuti kana pane zvanga zvasara zvichiitika kana zvinenge zvaitika vanozotinyorera ripoti yatinotarisa isusu. Hapana munhu anokurudzira zvowe zvowe, aparirwa mhosva ngaasaita zvowe zvowe.
Pasvika Studio 7 pamahofisi apa, mahwindo anga akapwanyika uye dzimwe nhengo dzeMDC Renewal Team dzanga dziri pamahofisi apa dzati mahwindo aya apwanyika panga pachirovana vechidiki vanga vachitsigira vatevera pamwe nevechidiki vanga vachitsigira vamangoma. Hatina kukwanisa kutaura navamangoma nezvenyaya iyi sezvo vanga vachiti vari mune mumwe musangano. Nekune rumwe rutivi, vatevera vanga vadzimawo nharembozha yavo pataenda pamhepo. Zvichakadai, mutauriri wemapurisa amai Charity Charamba vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo vati havasati vaziva kuti nyaya iyi yamhanharwa here kana kuti kwete. Vamangoma vakanyorera vatsvangirai tsamba gore rapera vachivapomera mhosva yekuita zvinhu zvinosvibisa zita rebato, kusanganisira nyaya dzavo nemadzimai idzo dzaitaurwa mumapepa. Vamangoma vakakurudzira vatsvangirai kuti vasiye basa sezvo maitiro avo akanga osiya chimiro chebato chisina kunaka. Zvichakadai, vamafume vati musangano wavaita nhasi wabvumirana kuti vachinje zita rekuti MDC Renewal Team.
Hatisati tasvika pakubvumirana kuti unonzi chii, asi tati ngatichiindai kumamembers edu tichinovhunza kumazita atingawana. Iko zvino tiri kuzivikanwa semarenewal, ndo zita ratiri kumbofamba tiinaro, asi rinofanirwa kuzadzisikwa, rinofanirwa kuwana zvinoenda sure kwaro kana kuti zvinoenda mberi kwaro.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.